Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, gumi guru 31, 2023. Makateerera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wevatungamiri venyika dzemusadhiki wepadande mutande uyo waitwa nhasi unonzi uchaenderera mberi musi wafombudzi kuAngola. Uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nekorera munyika huri kuramba huchikwira apo chirwere ichi chiri kupararira kumaruwa mumadhorobha pamwe nemaguta. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chokwira kudare chichipikisa mutemo wePatriotic Act. Israel neHamas dzokurudzirwa kutsvaga nzira dzinomisa kurwisana sezvo hondo iyi iri kuurayawo vanhu zvavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wevatungamiri venyika dzemusadhiki wepadande mutande uyo wanga uchiitwa nhasi uchitungamirwa nasachigaro vesangano iri vari mutungamiri weAngola vaJoao Lourenco wanzi uchaenderera mberi musi wafombudzi kuAngola mushure mekunge wasangana nedambudziko rekusafamba zvakanaka kwemishini yanga ichishandiswa. Gwaro raburitswa nemahofisi esadhiki kuBotswana mushure memusangano uyu rinoti musangano wekuAngola uyu uchapedzisa kuzeya nyaya dzasiyirwa panzira nhasi dzinosanganisira dzerunyararo, kugadzikana pamwe neutongo hwejekerere mudunhu resadhiki. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvatsinirwa navaGeorge Charamba, vano vemutauriri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Musangano uyu unonzi wanga uchifanirwa kukurukura nyaya dzekusagadzikana kwedunhu resadhaki. Asi vana veZimbabwe vanga vaine tarisiro yekuti musangano uyu uchakurukura nezvemakakatana emafambiro akaita sarudzo dzeZimbabwe. Vacharamba havana kuda kutaura kuti nyaya yeZimbabwe yataurwa nezvayo here kana kuti kwete patanga musangano uyu. Uye vanzvenga nzvenga kutaura kuti chii chambokurukurwa nezvacho musangano uyu usati waisendekwa parutivi.
Vachitaure nezvezimbabwe kuti tadi mapepa nhau ndo anopeta agenda yedu. Ndo anopeta agenda here? Munongonyora zvamunonyora nezvisi tichingoita basa redu reutonga nyika nesadhaki.
Okay, saka hanzi chii musadhaki summit?
Pakudii?
Panya yeZimbabwe.
Musangano uyu uchitanga vaLorenzo vanonzi vakorokotedza vaMnangagwa pamwe nemutungamiri weEswatini vachiti nyika dzavo dzakaita sarudzo murunyararo uye dzakajeka dzinoradza utongo hwejekerere munyika dzavo, vachiti vanotarisira kuti izvi ndizvo zvichaitikawo munyika dziri kuita sarudzo munguva pfupi inotevera dzakaita seMadagascar neDemocratic Republic of Congo. Asi kunyange zvakadaro, mutauriri webato rinopikisa munyika reTRC vaPromise Mukwananzi vati chavanoda ndechekuti sangano reSadhaki rigadzirise kusawirirana kuri muZimbabwe.
Tiri kutarisira kuti Sadhaki ibude negwara rekuti Zimbabwe ingafamba sei kuti igadzirise nyaya dzemhunga mupopoto panyaya dzesarudzo dzakaitwa dzisina kufamba zvakanaka. Iyo Sadhaki pachayo ndiyo yakataura kuti sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka.
Mumwe wevatsigiri vebato reCitizens Coalition for Change vaElvis Mugari vati havavimbi kuti sangano reSadhaki pane zvaringabudisa pakugadzirisa zvanetsa munyika.
Sadhaki yoga cannot be trusted, kana kuti haingavi iyo yatingaisa chivimbo mairi kuti imanage maproblems atirikusangana nawo after my elections ekuZimbabwe. Takaona ane kutaurika kukuru nerunyere kupe richiri kuitika kuti kuri kutyorwa kodzero dzevanhu.
Asi vataurai kandishaya vanove mumwe wevatungamiri veboka revechidiki mubato riri kutonga reZANU PF Vati ivo munyika hamuna kusawirirana kungada kupindira kweSADC muZimbabwe.
Tsika yayo SADC kuti inogara pasi ichikurukura kunenge kwaitika sarudzo. Kuchipananwa mazano musangano iwoyo, Zimbabwe inenge yakatomiririrwa naPresident vamunangagwa. Ndoo vanenge vachitova President weZimbabwe. Dai zvichinzi sarudzo dzacho dzine kukakavadzana dzisi kutambirwa, maiona kuti pamusangano iwoyo zvainzi Zimbabwe haina mumiririri. Kana kuti vaiti vese vakakwikwidza kuda kuita vatungamiri veZimbabwe uyai.
Nyanzvi mune zvamatongerwo enyika uye vari mutungamiri weDemocratic Party of Zimbabwe, Dr. Urayai Zembe, vati tarisiro yasara ndeyekuti vatungamiri venyika dzemuSADC vatambire zviri pachena gwaro rakabudiswa neSADC Election Observer Mission pasarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu muZimbabwe.
Nyika dzose dzeSADC dzichagashira ongororo netsvakiridzo yakabudiswa nedare ravo reSADC Electoral Observer Mission yomuZimbabwe, inova iyo yakatotaridza gunun'uno yayo yokuti sarudzo haina kufamba zvakanaka yomuZimbabwe.
Asi mushandi mukuru muboka rekubudiswa kwemashoko musangano reZANPF, Vafarai Marapira, vati ivo hapana chimwe chavangatarisira kunze kwekukorokotedzwa nekuda kwekukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzakapfuura.
Isu hatina zvizhinji zvati kutarisira kubva kusamiti kunze kwekuti tingangokorokotedzwa nekubata kwatakaita maelection. Akafamba zvakajeka, akafamba zvinofadza, akafamba murunyararo. Nekuti kuti titi tine maelection ane kupokana, huke pane nyaya dzaenda kumatare.
Zimbabwe yakaita sarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, idzo dzisina kutambirwa nebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, rakapa mhosva kumukuru wenyika vaEmerson Mnangagwa yekubira sarudzo idzi. Masangano akawanda anosanganisira reSADC Elections Observer Mission akati sarudzo idzi hadzina kufamba zvakajeka. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
The Voice of America.
Wandu hevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nekorera munyika uri kuramba uchikwira, uye chirwere ichi izvo changa chakawanda kumaruwa chapindawo mumadhorobha akaita seChitungwiza nemumaguta akaitawo seHarare, umo chiri kubata vanhu vakawanda. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Gwaro raburitswa nebazi rezveutano pamusoro pechirwere ichi rinoratidza kuti kusvika pakupera kwezuva nezuro pane vanhu zviru zvitanhatu nemakumaviri nemumwe 6021 vainge vabatwa nedenda kana zvichienzaniswa nezviru zvishanu nemazana mapfumbamwe nemakumatanhatu nevana 5964 vainge vabatwa kusvika musi wesvondo. Nezuro pakafa munhu mumwe chete, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vanofungidzirwa kuti vakafa nekorera pazana nemakumaviri nevatatu. Vakawanda vave kutyira kuti korera inogona kupararira zvakanyanya sezvo mvura yatanga kunaya uye makanzuru kumaruwa nemadhorobha asiri kutakura marara nekupa vanhu mvura yakachena. Mumwe ave kutyira kuti kusatakurwa kwemarara kuchavapinza munjodzi yekorera. Ndamai Francisca Chademoyo, avo vanogara pashowgrounds kuGoromonzi.
Rimwe rinofanira kutibatsira pamarara. Zvinoreva kuti harisi kushanda kana pamakomba ari pamasiri pemajobsa. Harisi kushanda kutibatsiridza kuti makomba iwayo avhara. Izvo zvinotipa kuti korera iwande zvitange zvemakumvura idzi.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa mune rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vaudza Studio 7 kuti havashamisiki kuti korera iri kuwedzera.
Zvinhu zvinokonzeresa korera kana kuti pachirungu atinoti major drivers anokonzeresa korera haasi kuadreswa kana kuti hazvisi kuratidza kuti panenge pane kamovement.
Vatiwo vagari muguta havasi kufara nekusatakurwa kwemarara nekushaya mvura zvekuti svondo rapfuura, vakatoendesa gwaro renyunyuto pamusoro penyaya iyi kuparamende. Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vaudza Studio 7 kuti chinofanira kuitwa nechimbi chimbi senzira yekuderedza kupararira kwekorera kupa vanhu mvura yakachena nekutakura marara.
Saka zvinokwanisa kuitwa chimbi chimbi iye zvinezvi kupa vanhu mvura, kugadzirisa nhau yezvimbuzi, kutakurwa kwemarara, inhau yedzidziso zvekare. Vanhu ngavapiwe dzidziso kunyanya-nyanya maringe nenhau yekugezwa kwemaoko. Vanhu ngavadzidziswe tsika yekugeza maoko kana vapedza kushandisa zvimbuzi.
Vatikana izvi zvikasaitwa korera inogona kupararira zvakanyanya munyika. Kanzura wewat 19 kugoromonzi vatachiona mazhambe. Vatikanzuro yavo yegoromonzi rural district council iri kuedzana pose painokwanisa kutakura marara kuti korera isapararire.
Tida kuti avhoita kuti zvisatombofe zvakaitika. Plani itoripo ndeyekutakura marara nekuchenesa nzvimbo yedu. Tatoavhoita kuti zvisatombofe pati korera iti.
Vachitaura nguva pfupi yapfuura vari kubhoyera, kurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vakati zvavari kuona ndezvekuti kunzvimbo dzese dziri kuputika korera hakuna mvura yakachena uye nyaya dzeutsanana dziri pasi. Meya veHarare vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti vari kuedza pose pavanogona kuwanisa vanhu mvura yakachena asi havasati vasvika pavanoda.
Asati asvika patinodesista chaizvo ichokwadi ichocho.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamombeshora kuti ndeapi matanho avatora kugadzirisa dambudziko iri. Sezvo mutauri webazi iri vaDonald Mujiri vati vamombeshora vachataura chete mushure memusangano wedare remakurukota kana kuti post cabinet briefing. Musangano uyu wange usati watanga pataenda pamhepo. Korera iyo yakaputika muna kukadzi kuchekutu yave maturu madiki kana kuti madistricts makumana nematatu anosanganisira Buyera, Gutu, Zaka, Mutare, Chimanimani, Murewa, Uzumba, Maramba, Pfungwe, Shamba neBindura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vaFreeman Chari vakwira kudare reHigh Court vachipikisa Section 22A yemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act unozivikanwa zvakare sePatriotic Act vachiti mutemo uyu unombunyikidza kodzero dzevanhu. Vakwirirwa kudare igurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi pamwe negweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza. Vachari vari kumirirwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaobei Shava. Ngatinzwei vaShava vachitsanangura nezvenyaya iyi.
Ichokwadi, mutemo uyu unonzi Patriotic Act uri kuti iyo chese chizvarwa cheZimbabwe chingava chiri muno munyika kana kunze kwenyika hachibvumirwe kuti chigare pasi vachikurukura marenge nekuda kwekudubura hurumende iripo. Saka isusu tiri kuti pamutemo marenge nebumbiro remutemo wenyika hapana chakaipa kuti vanhu vataure kuti tobvisa sei hurumende. Haisi mhosva kuda kukudubura hurumende. Saka nokudaro mutemo uyu tiri kuona wakaiswa iwo kuti umbunyikidze kodzero dzevanhu, udzivirire vanhu kuti vataure nezvematongerwo enyika dzinovakodzero dzavo. Saka nokudaro taenda kumatare tikapa chikumbiro chekuti mutemo wakadaro ngaubviswe mumabhuku mumagwaro emutemo enyika yeZimbabwe, ngausamboonekwa zvikare. Saka tamirira itusu kuti dare richigamuchira mapepa anopikisa kubva kuna minista pamwe chete naAG Attorney General, ndo vataendesa kumatare ivavo. Kana vachinge vapindura tichazodeedzwa kuti aiwa tiuye mukakavari mutaure nyaya yenyu pamberi pedare.
Tichitarisawo danho iroro ramatora rinosiya papi mutemo iwoyu nezvanga zvichitarisirwa nehurumende?
Zvazvinoreva ndezvekuti kana dare rikawirirana nesu mutemo uyu uri kubviswa, vana veZimbabwe vanenge vasununguka kuti vakurukure zvavo vachitaura nyunyuto dzavo. Vanenge vasununguka kuti varonge kuti vobvisa sei hurumende iripo, voisa sei vatungamiriri vavanoda.
Saka nyaya inotarisirwa kunzwikwa rini mudare?
Tiri kutarisira kuti nyaya iyi mapepa yese achinga aitwa ingangonzwikwa muchikamu chekutanga chegore rinoteera ra2024.
Ivo vachari vane vamwe here vavari kumhanya navo munyaya iyi kana kuti vari kuzvimirira vari mumwe chete?
Pari zvino zita riri kumapepa ekukoti nderavo ivo vachari vari vega, asi kune zvizvarwa zvakawanda zveZimbabwe zviri kumira navo nechekumashure zviri kuti fambai. Vamwe havana kusununguka kuti mazita avo anga pamapepa nokuda kwekuti vari muno. Vamwe vanotyawo kuti vanobva vatanga kushanyirwa nedzimwe hama dzisingazivikanwi kwadzinobva napo uye zvatinoda.
Havanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaobei Shava vari parunhare muHarare neStudio 7. Dare reseneti remuAmerica nasi riri kutarisirwa kunzwa chikumbiro chiri kubva kune mutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden chehomwe yemari inosvika $106 billion yekushandisa kubatsira muhondo dziri kurwiwa muIsrael nekuUkraine. Kune rimwe divi, mutungamiri weIsrael vaBenjamin Netanyahu havasati vatambira chikumbiro chekuti vagare pasi neHamas vataurirane pamusoro pekumisa hondo iyo iri kuenderera mberi uye yava muchivhiki rechina. Hurumende yeAmerica yakatara kuti chikwata cheHamas chikwata chematororo. Bazi rezveutano remuGaza, iro rinonzi riri kushanda neHamas, rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vanoraudzira zviuru zvinomwe nemazana manomwe kana kuti vanodarika 7,700. Israel inoti vanhu vashaya muhondo iyi munyika mayo vanoraudzirawo chiuru nemazana mana kana kuti 1,400. Mukuseya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheTshwane University of Technology muSouth Africa, muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Hondo iri pakati pemauto eIsrael nechikwata cheHamas iri kuratidza kuti iri kuenderera mberi tikateerera mashoko akaturwa nemutungamiri weIsrael waBenjamin Netanyahu. Anoratidza kuti ivo nemauto avo havasi kutarisira kuti hondo iyi imire kusvika chikwata cheHamas chakanda mapfumo pasi. Tikateerera zvavakataura mazuva achangopfuura, zvinotoratidza kuti vakashinga pakurwisa chikwata cheHamas ichi chavari kuti chikwata chematororo uye chinofanira kukundwa. Saka kunyange zvapo pakaitwa zvekuvhota kuUnited Nations zvakaratidza kuti vazhinji, nyika zhinji dziri kuti hondo iyi imbomira vanhu vawane kubatsirikana, inonzi pachirungu ya humanitarian aid, vapokwane kubatsirikana nechikafu zvekupfeka nezvimwe zvinodikana pakurarama kwevanhu. Hazvisi kuratidzika kuti pane kumira kuchaitika.
Munoona pane zvingaitwa here nemamwe masangano ekunze nedzimwe nyika kuti hondo iyi iwanikwe iyo ichipera?
Masangano akazvimiririra akaita sana United Nations anofanira kutemera zvirango kudivi rinenge riri kuramba kumisa hondo. Vanofanira kutaura zviri pachena zvakasimbarara kuti hondo ngaimire. Kana paita divi, ingava divi reIsrael kana tire Hamas rinenge raramba kumisa hondo, kana kuti vanoramba vakuchirwisa vamwe, ivavo vada kutongerwa zvirango zvakaomarara kuti vazive kuti hondo haina kunaka uye hondo kana yanzi imire inofanira kumira.
Munoona pane zvingawanikwe zvichitarisana nenyika yeZimbabwe here kana hondo iyi ikaramba ichienderera mberi, zvakadai panyaya yezveupfumi nezvimwewo?
Nyika yakaita seZimbabwe nokuda kwekuti zvinhu zviri kuitikira kure kwatingati kuMiddle East pane kunowanikwa nyika yakaita seZimbabwe uyezve nokuda kwekuti hapana zveupfumi zvinonyanyaitika pakati penyika yeZimbabwe nenyika mbiri dziri kurwidzana idzi. Saka handinyanyise kuona hangu chakanyanya chingaafekte nyika yeZimbabwe pahondo iyoyi iri kuitika pakati peIsrael nechikwata cheHamas.
Nyadzo munyadzo zvematongerwo enyika, muchinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa vari parunare kwakare kuSouth Africa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Apo nzvimbo dzakawanda munyika dzakatotanga chivanhu chadzo chekuremekedza kuyera kunoita mwedzi wambudzi uyo unonzi pachiwano wakatotanga kare pakagara mwedzi mavhiki maviri adarika. Kune vamwe vechidiki vanoti havatendi kuti mune zviyerwa zviri mumwedzi uyu, naizvozvo vanhu vanofanira kuzviraramira pamadiro. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mutsika dzechivanhu, vanhu havabvumidzwi kuita zvakawanda mumwedzi wambudzi, zvinosanganisira mimwe mitambo kana mabiko akafanana nekuroora kana kuchata kana kurova makuva kana kuita mapira. Sezvo kuita izvi kuchinzi kunogona kukoka jambwa kana munyama mumhuri dzinenge dzachikora mhiko iyi kana kudunhu rinenge ratadza kuremekedza mhiko iyi. Asi mukomana abvazera anogara kuchitungwiza, David Nanda, anoti awirirane netsika iyi.
Zvinhu zvaiitwa kare kuti nguva yemambudzi tinenge takuda kuti tinokumbira kuti mvura inaye, asi makore ano handione zviri kukonesa kuti tirorane kana kuti tichate. Zvangova zvinhu zvokuti zvangobvawo kare, handione kuitwa kwazvenyu. Nditori nevandotoziva ini vakatororana kana kuchata muna November vatori makore, but now hatina zvarati zvataona.
Mumwewo musikana wechidiki anogara muHarare, Muzvare Rumbidzai Gwatinyanya, anotiwo vechidiki vemazuvano havasi kukoshesa mwedzi wambudzi sezvaiitwa makare.
Sematarwa zvedu runzi November anotanga mid-October diti ozonosvika kuna end of November. Ukatotarisa iye zvino mazuva manjimanja vanhu vari kutororwa nekuchadza muna November manje. Zvanyaya dzekunzanzi munoyera chichi vanhu vachazvikoshesa.
Asi murume wechidikiwo vasavelo mukuhlane vemuHarare vanoti nekuti havazivi medzisiro yazvo vanongotevedzerawo tsika iyi yekuremekedza mwedzi wambudzi.
Ini chokwadi kuziva kuti November harorwe, tinozviziva kuti harorwe uye haitwe mabiko makuru, asi zvazvinoreva kuti zvakabve ipi zvidi handizvizivi. Saka nekutya tinongotevedzerawo, nekuti tinotya kuti pamwe unozogona kuita zvemaruru kana kudi pamwe pane zvinozoitika kumberi.
Murapi anoshandisa mishonga yechivanhu uye vachikurudzira kuchengetedzwa kwetsika dzechivanhu, vanozivikanwa sambuya Muchadura, vanoti zvakakosha kuremekedza mwedzi wambudzi.
Chipi nechipi chatinofunga kuti chingaitwe chetsika dzedu dzechivanhu hachiitwi mwedzi uyu. Ukaona kuone kupikisa nekuita zvinonzi chisa hachieremiso acharimwa, mangwana zvinokuwanawo kana imba yacho haimiri kana senge dziri dzimba.
Munyori wemabhuku uye vachiongorora nyaya dzemagariro evanhu vatonderai matema, vanoti kunyange vechidiki vave kusatenda tsika dzechivanhu, umbo huripo hunoratidza munyama unoita vanhu vasingaremekedzi zviyerwa zvemwedzi wambudzi.
Semunhu akakurira kumusha kwazvainyatsotedzwa nekuita, pane vandakaona ini vakamboita nharo gaiwa zvinozviita vakaroora muna mbudzi zvikashaya basa. Imba idzodzo vanhu vachiti dzavakirwa pajecha nekuti hadzina udzamu hwemadzitateguru yedu, saka dzinoparara. Kungotedza hazvina zvaunobva, zvakafana nechisi, ingotedza hauna chaunobva.
Munyori mukuru kusangano remubatanidzwa wemakereke reZimbabwe Council of Churches, mufundisi Wilfred Dimingu, vanoti muchikristu mwedzi wambudzi wakangofanana nemimwe mwedzi.
Isu samakristu, Bhaibheri ndiro rinotidzidzisa zvatinofanira kukoshesa. Saka mubhaibheri hamuna patinoona, patinodzidza kana kuti patinonzwa kuti mwedzi wambudzi une zvausingafanirwa kuti uitwe, kwatiri wakangofanana nemumwe mwedzi yose.
Kunyange hazvo mufundisi Dimingo vachiti mwedzi wambudzi hauna zvaunoreva, vechitendero chavo vane mazuva vanoremekedza akaita seChristmas Day, Easter, Good Friday, Palm Sunday nemamwe. Mwedzi wambudzi unonzi unotanga kucherechedzwa mushure mekugara kwemwedzi, zvinova zvinowanzoitika pakati pemwedzi uno waGumiguru uri kupera nhasi. Vaimbove mutungamiri wehurumende munguva yehurumende yemubatanidzwa uye vari mutungamiri weMDC Mushakabvuva Morgan Tsvangirai vakaripiswa nevaive Mambo Negomo vaLucius Chitsinde vekudunhu rekumashonaland central mugore ra2012 mushure mekupomerwa mhosva yekuroora Muzvare Lokadia Karimatsenga Tembo muna mbudzi wegore raive radarika. Kunyange tsika nemagariro evanhu zviri kushanduka nekupindana kwenguva, kune vanhu vakawanda munyika vanochengetedza tsika dzechivanhu uye vanokurudzira madzimambo, madzishe, masadunhu nemasabhuku kuti varange vanotyora mhiko iyi. Asi vamwewo vari kuti hazviyeri vanoti kuranga vanenge vatyora mhiko iyi kumbunyikidza kodzero dzevamwe vanhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Kusagadzikana kwedhora remunyika kunonzi ndiko kuri kukonzera kukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu, izvo zviri kukwidzawo inflation. Zimbabwe National Statistics Agency yakazivisa svondo rapera kuti inflation yepamwedzi yakakwira nezvikamu zviviri nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 2.5% mumwedzi waGumiguru kubva pachikamu chimwe kubva muzana mumwedzi waGunyana. Zimstat yakati kukwira kwemitengo yezvinhu kwakanyanya kukonzerwa nemitero yedzimba, mvura, magetsi, gasi nemafuta ekufambisa dzimotokari, izvo zvakawedzera inflation nechikamu chimwe chete chine zviga zvina kubva muzana kana kuti 1.4%, zvichiteverwa nezvekudya pamwe nezvinwiwa zvisingadhaki, izvo zvakaiswawo pazviga zvisere kubva muzana kana kuti 0.8%. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu uku kuri kunyanya kuoneka mumitengo inotarwa iri mumadhora emunyika.
Kana takatarisa mitengo yezvinhu in United States dollars, hongu yati kwirei but haisi kunyanya kukwira zvakanyanya. Asi kana takatarisa mitengo yezvinhu zvinotengeswa nemaZimbabwe dollars, yainge ichikwira zvakati nyanyei. Zvachikonzereswa nekupera kwesimba remari yemuno tichienzanisa nemari yekuUnited States.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mutambasere vanoti inflation yemunyika yakakwira zvakanyanya kudarika zviri kutaurwa neZimstat, iyo vanoti yave kushandisa nzira yekupima nayo inflation isinganzwisisikwi neveruzhinji.
Takaona musino uyu kuti madata prices akakwidzwa nemitengo yekuti atova double zvaanga ari before. Tikaratidzwa zvakare kuti magetsi akakwira. Tinoziva futi kuti fuel muZimbabwe is the most expensive muregion yese. So takatarisa zvinhu izvozvo, zvinhu zvinonge zvichidikanwa kuti zvinhu zvigadzirwe, kungava kubika chingwa, kungava kugadzira flour, kungava kuita zvinhu zvakawanda zvinotarisana neproduction yemabasic goods muZimbabwe. So kana zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvigadzirwe, mitengo yazvo iri kukwira. Naizvozvowo zvinhu zviri kutengeswa mitengo yacho inototi ikwire. Zvekuti iko zvino vamwe vanotarisa vari kune dzimwe nyika vanotarisa inflation muZimbabwe vanotaura ivo kuti inflation yatova kuma 800%.
Izvi zvinotsanangurwa naDr Chitambara, avanoti kune nzira nhatu dzekupima nadzo inflation dzekuti Zimstat yaigona kungodzishandisa dzose nguva imwe chete kuitira kuti veruzhinji wanzwisise.
Zvinenge zvakakosha probably zvinechida kuti dai weZimstat wanga waramba wachingopublisha US dollar inflation, Zim dollar inflation, uyo zvakare neblended inflation. I think ESMA inflation anobatsira. Isipai takatarisa manegotiations emioro yevanhu. Tinoziva kuti vamwe vanhu vachikati vande vachiri kutambira in Zim dollars.
Kukwira kwemitengo yezvinhu uku kana kuti inflation kuri kuuya panguva iyo hurumende yakawedzera nguva yekushandiswa kwedhora rekuAmerica pamwe chete nedhora remunyika kusvika muna 2030, kunyange hazvo hurumende nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaiti vakwanisa kudzikamisa dhora remunyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti uyu mucherechedzo wekuti zvirongwa zvehurumende zvekudzikamisa dhora remunyika zvainge ichiita zvaramba kushanda.
Zvirongwa zvayo zvose zvamamezha zviya zvavaiita zviya zvakona kushanda kuti zvidzikamise Zimbabwe. Dhora raiimbwa raimbwazve ina president chaivo kuti rinofana kudzoka manje manje, saka vavona kuti zvirongwa zvava zvisi kushanda vazama vazamazve.
Inflation yepagore mumwedzi waGumiguru yakaiswawo neZimstat pazvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana kana kuti 17% kana ichienzaniswa nemwedzi mumwe chete wegore rapera. Munhu mumwe chete anonzi mumwedzi waGumiguru aida mari inoita zviuru zana nezvishanu zvemadhora emunyika kana kuti 105,072 Zimbabwe dollars kuti akwanise kurarama. Musakangano wachirongwa cheLive Talk na 8 p.m. manheru ano, apo tiri kutarisa nezvemusangano wevatungamiri venyika dzemusadhiki uyo waitwa nhasi padandemutande. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Vanhu vari kubatwa nekorera pamwe nekufa nayo vari kuwanda munyika. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.